chiripo ndechekuti biru iri ndiro biru roda kutsiwa posa. Asi chatakanyanya kukahadzika nacho musenate ndechekuti biru iri rakanyorwa richiteedzera mutemo wekusouth africa, kwete south africa yenguva yana Mandela, asi south africa yenguva yana Botha nana de Klerk paapartheid paya. Saka wakangokoponorwa mutemo iwoyo ndokuiswa mutemo wezimbabwe neministry yedu. Saka takawadzana musenate nezuro, senate yakazovhara na quarter to 11 usiku. Saka pane zvinyito zvatakaisa zvatakatisingadi pabhiri iroro, zvimwe zvacho zvakadairwa, zvimwe zvacho hazvina kudairwa. Saka mukupedzisira bhiru iri rakaitwa passed with amendments, zvichireva kuti rapasa musenate nezvatakanga tagadzisawo zvakadairwa ipapo. Asi ndoda kuti ruzhinji rwezimbabwe runzwisise kuti ZANU-PF ndo yakawanda musenate. Saka zvizhinji zvatanga tisingadi zvakangodzoka mubhiru iroro. Zvishomawo zvatakakwanisa kuti zvipinde zvibatsire vana vezimbabwe zvakapinda mubhiru iroro. Saka zvazvinoreva ndezvekuti bhiru iri raakuenda kunonzi kuparliamentary legal committee kunogadziridzwa zviya zviya zvatakati zvigadziriswe, zvatakawirirana kuti zvigadziriswe. Saka richingobva ikoko rinenge raakuenda kunosainwa napresident pamutemo weparliament yedu. Asi bhiru iri mutemo wakashatisisa, mutemo unombunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe. Ndokusaka tichiti isusu mutemo uyu unofanira kurwiswa semarwisire atakaita Law and Order Maintenance Act yaSmith nePublic Order and Security Act yaMugabe.
Saka kana pasina chamuri kuona chikuru chakashanduka, zviri kureva kuti bhiri iri mangosiya riri sezvaranga riri?
Zvazvinoreva ndezvokuti struggle yedu yekuti tive nemitemo yakanaka inoramba ichingoenderera mberiwo. Saka tichibva ikoko pane zvatiri kufungawo zvokuita separate somuenzaniso, tinobvumirwa kuenda kuconstitutional court kunoti mutemo uyu unzi iwo hauenderani nebumbiro remutemo wezimbabwe, nekuti zvechokwadiwo hauenderani nebumbiro remutemo wezimbabwe.
Zvamuri kupikisana nazvo mubhiri iri zvii?
Mutemo wekuti kana pachida kuitwa demonstration panosarudzwa anonzi convener. Convener munhu anotumwa nebato rake kana neorganization yake kuti anyore tsamba kumapurisa. Zviri kutaura bhiri iri ndezvekuti kana iwe wangoita convener pakazoitika chinoitika pademonstration iyoyo, convener ndiye anosungwa, ndiye anoendeswa kujeri, ndiye anobhadhariswa kana paine zvinenge zvaputsika, zvisinei nekuti ndiye here akonzera izvozvo. Saka tinoona senzira yokutyisidzira maorganizations kuti vanhu varimo varambe kunyora tsamba kumapurisa kobva kwaregedza kuita demonstration. Chimwezve chiri pabhiro apa ndechokuti vari kuti ivo polisi yaane simba yokubhana kutakurwa kwematemo, makano kana mapfumo for whatever reason. Saka nyaya iripo ndeyokuti mapfumo, makano, mapadza tinoashandisa kumaruzevha kuita basa redu ratinge tichiitawo. Vamwe vanoshandisa pavanenge vachiita maseremoni avo echiwanhu, vamwe vanoshandisa pavanenge vachigadzira dzimba dzavo, kana vamwe vanoshandisa vachiclear minda yavo kuti vagorima. Saka bhani iyoyo hatiwirirane nayo. Vari kuti iwo bhani iyoyo kana ichinge yaitwa inoannounziwa kuvanhu, inoitwa bhani iyoyo nemupurisa yoannounzwa kuvanhu nemadzimambo, madzisabhuku nemahedman. Isu tiri kuramba seMDC kuti hazviite kuti mambo, sabhuku kana hedman awe iye messenger wemupurisa ari kubva pakamba iri munzvimbo yamambo iyeye. Tiri kuona sekudzikisirwa zvikuru kwemadzimambo iwayo. Saka tiri kuzviramba izvozvo.